zvinhu zvisina kunaka zvachose kutarisa kuona kuti vanhu vakanyimwa bell vanofanira kuva vachipuwa bell and bell iri right iri muconstitution and iri kodzero yemunhu anenge anzi ari pamberi pedare and kuramba kuchipushwa kuri kuitwa nyaya iyi zvinhu zvinocontinua tatingati zvinowedzera kugara mavo mujere zvisina akodzero
asika dare ranga richiti vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pane mukana wekuti vanogona kutizaoka ndokusaka vari kuti vari kuvagarisa mutirongo vamafii
ya aya mareasons avo haazi mareasons anobatsika because sezvatakambotaura panguva yakapfuura iyo ndeyekuti vatimba munhu akanga achimbova akabata chigaro chomuhurumende ende uyezve havana kana yatingati history yokutiza nyaya ende uyezve zvakare munhu ane dzimba anemba muHarare ende munhu ane musangano waari kutungamira saka aya mareasons atingati angari mareasons anongori political tichitakawo futi nyaya dzimwe dziri kuitwa dziraitwa kumasure dzekuti vanhu vanenge vachipikisa hurumende havapuhwi mukana wokunzi vawane mari yechibatiso saka izvi zviri kunzi vanga vangachatiza kana vakapuwa mari yechibatiso I think angove mapolitical reasons asina atingati justification pamutemo chaipo
asiwo tichitaura negurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi vari kuti ka hazvinei nezvematongerwo enyika uye hurumende haipindire munyaya dziri kumatare
ingotaura hako takamboona umwe mutungamiri wezanup f vamutsvangwa vachitaura kuti last time paitava pakapfuura sadhiki vachiti aiwa sezvo sadhiki yapfuura vanhu vaya takuchivaregedza zvinhu zvaibva kumusanganowo wezanup f ende musangano wezanup f ndiwori kutungamira hurumende ende zvinhu zvakadai so kana zvichibva ikokoko isusu sevanhu vanobata mutemo sevanhu vanenge vachirwiwawo kodzero dzevanhu techitoziva kuti zvinhu zvakadaro nangu vachitaurawo vari gurukota remuhurumende vachiti hazvizvematongero enyika tozoziva kuti aiwa nohoseri zvinhu ndizvo zvematongero enyika